Messi we Argentina na Mbappe we France ndivo vatambi vaviri varinyanyotaurwa nezvavo apo zvikwata zvenyika mbiri idzi zviri kugadzirira mutambo wekugumisira we FIFA World Cup 2022 kuQatar. Hapana nharo kuti zvikwata zviviri izvi zviri mufainari iyi nemhaka yekubhebha moto kuvatambi vaviri ava avo vari kunwisa zvibodzwa uyezve nekubikira pamwe nekupakurira vamwe vavo zvibodzwa zvacho. Aimbotambira Dynamos Big Boy Mawiwi anoti upenyu hweArgentina huri mumaoko maMessi uyo ari kutamba zvinodakadza.
Messi ari mufomu, very good form and very consistent, especially gore rino ari kutamba zvakanakisa ende akugovesa zvekare zvaaisiita kare mukurumbira waakaita ari kuBarcelona. Confidence dzacho dziripo, saka ndiri kutarisira kuti Argentina iyi inogona kutora mukombe uyu.
Mawiwi anowedzera iyo kuti nhabvu inenge isina kupa Messi zvaanokodzera kuwana akasatora mukombe uyu makundano ake anofungidzirwa kuti angangove a World Cup ekugumisira.
Ndo mukombe waari kunyakuda ende sisuriwo mukombe most likely wekupedzisera achitamba semunhu ari kukura. Ndirikutarisira kuti achatamba zvekupedzisera chaizvezvo neshungu.
Argentina iruda kutora mukombe uyu uyo yakapedzisira kutora muna 1986 apo yaitungamirwa nemushakabvu Diego Armando Maradona. France iri kudawo kuita chikwata chechipiri kutevera Brazil kutora mukombe uyu pamakundano maviviri akateverana. Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdvance Katapa avo vanozviti jena makwira miti vanoti zvinorema kuti France iite zvakaitwa neBrazil izvi muna 1958
na 1962. Bozi hafa ina uzaro wa zisika zisika mfaina si chino zokira kwa history yedu World Cup isaki ambo zokoro zwa nubono sezo uimesi aka bono tura yawo yukopa yukwa wakulika World Cup kwa samu kati ito
asi msigiriwe mtambo enabu vati nashe mseti vano tikunyangi hazo mtambo uyu wakaoma varu kuona Mbappe achitungamira France mukusimudza mukombe.
Mutambo uyo wakaoma asi France inotamba. Ndiri kuona vana Mbappe vachiita zvinhu zvavo nana Dembele ichihwina France.
Chikwata chinotora mukombe uyu chinotambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni makumi mana nemaviri emadhora ekuAmerica kana kuti US 42 million. Kuchitiwo chinokundwa chichawana mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US 30 million. Chikwata chinotora chinzvimbo chechitatu chinowana US 27 million. Kuchitiwo chinotora chinzvimbo chechina chinowana US 25 million. Mibairo iyi inodzika kusvika chikwata chekupedzisira icho chinowana US 9 million. Makundano eWorld Cup achadzoka muna 2026 aine zvikwata makumi mana nezvisere. Africa ichange yave nezvikwata zvipfumbamwe kumakundano aya kubva pazvikwata zvishanu muna 2022. Zvichakadaro, murayiridzi wemutambo wecricket ane mukurumbira Shepherd Makunura oyo akashayika nemusi wechina aradzikwa kumarinda eWarren Hills nhasi masikati kuchinaya mvura. Vanoziva murayiridzi uyu varumbidza basa guru raakaitira mutambo wecricket kubva achiri mutambi kusvika iye zvino apo anga ave murayiridzi kana kuti fielding coach wechikwata chenyika chemaChevrons. Mukuru wekumahofisi eZimbabwe cricket vaGivemore Makoni vanoti basa rasiwa na Makunura eguru.
Shepherd angari gamba re cricket aiva coach mutungamiri wematimu akawanda. Muna akakwanisa kusimudzira vana vakawanda vakapfuura nemumaoko vake. Vana vazhinji vari kutamba parizvino mune chitimu Team Chevrons. Ana register kabva vana vese vakapfuura nemumaoko maShepherds. Saka tazvasikirwa zvikuru.
Murairidzi wemutambo wecricket Edmo Mutetwa anoti makunura aifanira kuitwa gamba renyika nekusimudzira vatambi vechitema vecricket kwaakaita.
Iri gamba aichinzi hurumende yedu inokonsidhawo masports magamba chaichaise but deserve to be a hero. Ndeumwe munhu akakwanisa kuti vana vechitema vawanikidzwa mucricket, saka atarasikirwa zvikuru. Ivoid risingafe rakavharika raShepherd.
Mutevedziri wemukuru wechikoro cheWise Owl High School kumarondera vaMichael Rushwa vanoti makunura aida mutambo wake wecricket zvinotyisa kunyanya kusimudzira vechidiki.
I have known him ari parent wokuchikoro kwanodzidza mwana wake waizawo high school achisupporta nekutsigira mutambo wecricket nekuita kuti usimukire pachikoro. Ende tarasikirwa sechikoro tarasikirwawozve senyika yeZimbabwe nekuti munhu uyu anga ari munhu aibatsira achisimudzira mutambo wecricket.
Pari zvino makunura anga ari zvekare achirairidza chikwata cheSouthern Rocks. Pamusoro pezvo makunura akambotora akamborairidza chikwata cheZimbabwe A, Zimbabwe 11 uyezve akatora mukombe weLogan Cup katatu neMountaineers muna 2017, 2019 na 2020. Mitambo yecricket yeLogan Cup yanga ichifanira kutanga nhasi yamiswa kusvika mangwana kupa nguva yekuradzika murairidzi uyu. Makunura uyo anga ave nemakore makumi mana nematanhatu ekuberekwa asiya mudzimai Simikiwe Mupopu nevana vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.